mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri mbudzi 5/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi pafacebook peji yedu yevoa shona ini ndiri tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi vana mukoti vemuzvipatara nemakiriniki ekanzuro yeharare vakatanga kusaenda kumabasa nezuro muvhuro zimbabwe anti-corruption commission nezuro yakasunga vaimbi vegurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vajoram gumbo tichanzwavo zvamunofunga imi vatereri vestudio 7 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc vana mukoti vemuzvipatara nemakiriniki ekanzuro yeharare vakatanga kusaenda kumabasa nezuro muvhuro vachiti vakanga vasisina mari dzekushandisa kuenda kumabasa mutauriri wekanzuro yeharare vamichael chideme vakatenda nezuro kustudio 7 kuti vana mukoti vekanzuro vakanga vapinda pakuramwa mabasa vachiti nhaurirano dzekuti zvinhu zvigadzirike nokurumidza zviri pakati ngatinzwei hurukuro yakaitwa nezuro najonga kandemiri westudio 7 navachideme
hongu vana mukoti vedu vakanyora tsamba iyi kuti vava incapacitated kuya kubasa saka vamwe vava havana kuuya kumabasa kubudikidza nenyaya iyoyo
zvikonzero zvipi zvavari kupa kuti varamwe mabasa
inyaya dzemari kuti mari haichakwani
saka sekanzuro mabata sei nyaya iyi
kanzuro itori mushishi kugadzisa nyaya iyoyi kuti vadzokere kumabasa vabatsirire ruzhinji rweharare runenge ruchishaya kwekunorapwa sezvo kumahospitari ehurumende kuine dambudziko ofuti ririko
saka zviri kureva here kuti makirinika ekanzuro ose atovharwa kana kuti kune vamwe vangadai vachiri kuenda kumabasa vangava vakuru kana vatingati masinia
kune vamwe vasina kuuya kune vamwe vauya asi kanzuro yakutarisira kuti igadzirise nyaya iyi kuti zvisarambe zvichitekeshera
pane nzvimbo here dzamungati dzakakosha dzokuti vakanga vasipo zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka mumakiriniki nemuzvipatara
hongu tine mahospitari akaita sana Wilkins nana Beatrice Infectious Disease Hospital nana Enhanced Clinic yekumabhuku kune vanhu vanosununguka madzimai anosununguka sekunana Edith Opperman kunosunungukwa almost every hour saka makiriniki vaiye kuti haafani kutombogara asina manesi
munotarisira kuti zvingange zvagadzirisika munguva yakadii dambudziko irori kuti muwirirane nemanesi
nyaya iri mushishi rekugadziriswa saka handichazonge tichikwanisa kukupai nekuenda kwenguva kuti nyaya yagadziriswa rini
avo vanga vari mutauriri wekanzuro yeharare vamichael chideme jonga akabatawo sachigaro wesangano rinomirira vashandi vekanzura reharare municipal workers union vacosmas bungu vanoramba kuti kune vashandi vasiri kuenda kubasa vachiti chavakaita chete kuzivisa kanzuru kuti nhengo dzavo hadzichakwanisa kuramba dzichienda kumabasa uye mazuva avakapa ekuti inge yagadzirisa zvinhu anokwana mangwana chitatu
panogona kunge pane kutaura kwakadaro asi kuri divi redu rematrade unions tine rugwaro rwatakanyora kumaemployers tichivazivisa kuti mamembers edu incapacitated in terms of nyaya dzemari dzavari kutambira I think igwaro rechipiri ratakavapa musi uno rataivati ngapachiitwa mameetings kumaworks council kutanga central works council inochewa natown clerk nemadepartment of works councils anochewa nemadirectors nepamastations kuti vashandi vokwanisa kuuya kubasa vosa marosters ekuti vashandi varamba vachiprovider service asi vachiuya kubasa mushandi nemushandi achikwanisa kuuya kubasa 2 days per week due to the fact that mari dzacho dzavari kupiwa thetransport even mari dzavari kutambira hadzichaenderane neeconomic situation iriko kosenzesa yedu takavapa yekudzimanda masalaries anenge ari linked to the bank rate kuitira kuti zvigadzirisike zvinhu zvacho. So we have been negotiating with the employer, we have been talking to him, and isu semacredit unions ari for more undertaking. This is what has happened. But not knowing kuti kana kune vamwe vari kuzonzi vatoita zvokurama basa chaizvo chaizvo, maybe izvozvo zvinoda kutsvagwa kuti zviri kumbofamba sei.
Vashandi vekanzuro pane vatadza here kuenda kumabasa nenyaya dzamukutaura dzekushayiwa maridzi?
Vangu vari kumabasa because takapa employer 7 days. 7 days dzacho dzinopera nemusi weWednesday kuti paitwe urongwa ihwohwo hwekuti mamembers edu akwanisa kuti every week vanouya 2 days, so that the other days vanenge vachiedzawo kutsvaga kuti vorarama sei because of the hardships that they are facing. Masalaries avo they are no longer economic at all. So we were pleading with our employers kuti aiwaka chiita iwo zviri kuita some organizations kuti vari kulinga mari dzacho to bank rate and weta make sure kuti vashandi vavo every week vanoreviewa even mari dzavo dzetransport dzedzo kuitira kuti vakwanise kuramba vachiuya kubasa because at the end of the day vanopedzera vakusubsidize the employer. Like izvezvi titori nevamembers vakatengeserwa maproperties and what have you. Because of the situation yekuti vanenge vakuenda vachinokwereta kune vanhu vanopa zvimbasa.
Saka kanzuru iri kuti panyaya iyi matimavana mukana wekugara pasi here muchikurukura?
Yes, gotsamba dzedu takadzisa kuna meya, kuna town clerk, injiniya Chisango, kuna chairman wedu veemployment council vamatikidze and also tikakopera kumaministries esari relevant labor, local government, kwagavena and what have you. Isusu tarisiro yedu ndeyekuti since takavapa pane madays atakavapa kuti within 7 days something must be done. We do believe kuti vanofanirwa kuzvitora zvakakosha nekuti what happens nesystem yeSitovarare mamiriro yakaita ndeyekuti the moment inorega vashandi veSitovarare kushanda zviri kureva kuti upenyu hwevagari vese vemuHarare even mavisitors even vai hwatoenda pakaoma. Because even my patients from my hospitals, cinema infectious diseases hospitals, my patients are not fight over. Cinema clinics are scattered around Harare. And you know, to my doctors, I don't have a strike. There's that problem. All residents and visitors are now visiting my facilities, the city of Harare. So it's very, very important that even the authorities support the aspect of the Vashandi Vacho and offer that service. Wholeheartedly, like what has been happening, no Vashandi Vekuta. Vatarikwa and nyaya dzavo dzagadzirwa.
Sachigaro wesangano rinomirira vashandi vekanzuru reHarare Municipal Workers Union vaCosmas Bungu vari parunare muHarare neStudio 7. Sachigaro wesangano revashandi vehurumende reApex Council amai Cecilia Alexander vanoti vadaidzwa nhasi nehurumende kumusangano wekuti vazeye nyaya dzemari dzavanotambiriswa pamwedzi. Izvi zvinotevera mashoko evashandi ava ekuti vanoda kuratidzira muHarare nemusi wechitatu. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvamashandi Dr. Sekai Nzenza kuti tunze divi ravo, asi gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo wemuturi Ncube vakavimbisa kuti vachawedzera mari yevashandi uye kuvapa mari dzebonus. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata amai Alexander.
Musangano uno uyoyu ndewekuti hurumende iri kuya kwatiri ichitipa mhinduro yechichemo chatakaisa pavari chekuti vanhu mari dzavari kutambira havachakwanisi kutengera nyange vana vavo chikafu, havachakwanisi vamwe vacho kuya kubasa vakadya, vamwe havachatokwanisi kana kubhadhara transport yekuya kubasa. Saka miting yatadedzwa mangwana ndehurukuro dzakaita saidzodzo. Tiri kutarisira kuti pamiting ipapo pa-one item on the agenda yacho iripo tutarisa kuti hurumende iri kuuya ichitiudza zvayarova kupa vashandi vayo. Asi urongwa uyu hwemiting nekuzoinvhetwa kwataita kumiting kwatoita tiri pakati mune mubishi rekuti tironge dhemo. Vashandi vazhinji mushure mekunge tadhiclare kuti havachakwanisi kuya kubasa, yatinoti incapacitation, havachakwanisi kana kuta kutengawo nyangwe kutengera vana vavo zvavanofanira kuti vachiwana, nangwe mabasics.
Asika takaona gurukota rezvemari muzvinafundo mutulinqube vachiti pane urongwa hwekukuwedzera imari. Manga masumwa here nehurumende?
Takatora nguva yakareba hurumende isati yadzoka kwatiri. Isati yadzoka kwatiri kudaro takamirira kuti hurumende idzoke kwatiri. Takazoona Minister of Finance vakutaura kuti tichapihwa mari. System yemuhurumende inoti kana tichinge tapa position, zvichikasa kuti mhinduro ichauya nenzira iyoyo. Saka taitarisira kuti kana hurumende yanga ine response, yaifanira kunge ichiunza response iyoyo kuNGNC. Uye kuNGNC kwacheko kwataitarisira kuti tinouya Minister of Finance vanenge vari vakamiririrwawo. Kune anenge atobva kuMinister of Finance. Saka izvi zvakaita kuti vashandi vasvisvikazve zvikuru kuti ko zvaakufamba sei kuti tisaenda nechichemo kuNGNC. Chichemo chakadzoswa kuti tamira takadai kana kuti tirikofa chakatongodzwa mumapepa mese mazara. Isusu kuti takamirira. Taona kuti hazvina kumira zvakanaka uye hazvifanira kunge zvichimira saizvozvo. Basa harishandwi saizvozvo. Saka mushure mekunge vashandi vanyanyisa kutsamwa naizvozvo. Uyewo nenguva yakazotorwa nehurumende kuti vadzoke bheki kwatiri. Vashandi vedu through maunions avo vakatiudza kuti aiwa ndofunga nemi muri kuenda hamusi kunzwikwa. Takuda kuti tichiti isusu tichimacha. Tamacha kudaro hurumende yoona kuti tese tiri kutaura tese tine matambudziko aya. Saka machi yakarongwa musi weWednesday.
Saka manga matopiwa mvumo nemapurisa yekuti mukwanise kuratidzira.
Tanga tatopiwa mvumo nemapurisa uyezve isusu takanyorera minister musi weFriday, minister wedu wepublic service, tichivaudza kuti tafunga kuti ratidziri tinzwikwe kuda tinokanganwikwa. Tikati aiwa kuda tikamacha vanhu vanotanga kuziva kuti kune vanhu vane nzara.
Sachigaro vesangano revashandi vehurumende reApex Council amai Cecilia Alexander vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vaimbove gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo avo vave gurukota muhofisi yemutungamiriri wenyika vakasungwa nezuro neZimbabwe Anti-Corruption Commission vachipomerwa mhosva yekuita zveuori vachiri gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu. VaGumbo vari kumiswa mberi kwedare redzimhosva mangwanani anhasi. Sachigaro veZimbabwe Anti-Corruption Commission Justice Lois Matanda Moyo vanoti vaGumbo vari kupomerwa mhosva yekuita zveuori kukambani yendege yeAir Zimbabwe kuburikidza nekutengwa kwendege ina dzerudzi rweBoeing 777 kuMalaysia munguva yeutongo hwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. VaGumbo vanotarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwanani ano. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Daily News rinoti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vave padyo nekudoma makurukota matsva zvichitevera kusashanda zvakanaka kwemakurukota avo. MuDaily News mekare Zesa inozivisa kuti ichawedzera kudzima-dzima magetsi. MuHerald mune nyaya yokusungwa kwavaJoram Gumbo nekumiswa kwavo mberi kwedare nhasi mangwanani. Tombotarisa zviri. Yasvika nguva yenyu vatereri veStudio 7 yekuti mutaure mega zviri mupfungwa dzenyu.
Kadi zvenyu vatepfenyeri vekuStudio 7, tinotenda Mwari ngebasa remunoita. Munotiziisa zvese zvese zvinoitika mukati menyika yedu yeZimbabwe. Ini ndazwe kurwadziwa pamusoro paSharon munyonho uyu pamwe chete nemwana wake pakushaya kwake. Zviro zvinorwadza kusvike pekupedzesera. Apa unonga uchiti uende kuchipatara ndokune rubetsero, wosvike kuchipatara kuya kuya rubetsero hakuna. Dai akaziya zvake, dai akagare mumba here, dai akadini kumwanasikana. Zvandishungurudza kusvike pekupedzesera. Mwari vanofanira kupindira pakati penyika yedu ino yeZimbabwe kuti zviro zvinake. zvingove jekerere vanofanira kupuwa mari vechipuhwa nyangewo madzi vadzidzisi havatongotenderwi kuti vapuhwe mari asi ndivo vanhu vane basa guru kwazvo mukati menyika ino kuti ugare pachigaro ichocho munangarwa pamusoro pekudzidza dai wanga usina kudzidza iwe ungadai usingambogari pachigaro ichocho vese vari kuzara zaduka vari kumusoro ikoko kuzara zaduka pamusoro pekudzidza saka hamudi kuti vadzidzisi nemanesi nevese madhokuta apuhwe mari seiko imuchidya muchiguta.
Hello, Studio 7, ndigogo. Ndazwa muchitaura namasara ore mutungamiri weAlgobert and what what. Ah, ndazwa tsitsi. Ana futi hasikuendawo sikuru, ndandisinozvizwa zvindiri kure. Munoziva kutaura kwakuri kuita masara ore. Kana ukanzi umuvhotero taite purezidendi. He is a good representer and added since no one else score. Muru zero to my teacher Kupuachi and the 400 RTGS. Hey, we're not in and where is Studio 7? Tony, the locals wangu muchiti. I am a shoko e wadu is a Studio 7. Hey! Because it's also difficult kakusum kati chua fora you. Kubaiwa. Neku abjaktwa imaskana.
Hey, kwazai wa shamarari Studio 7 up. Kwazai netwa Brighton ndiri kuno ku SA South Africa kuno. Kwa shamarari ndiroda kudzokera mbotaura nawo dzema sanction dzavari kunetseka nadzo muZimbabwe waiti hii ma sanction. Kukuteerera Studio 7 muZimbabwe yakanga iri mhosva. Yakanga ine ma sanction asi makaedza vanhu ve Studio 7 vakaedza kugadzirisa zvese zvakanga zvipi. Chineta, ije zine zvimanje manje. Manje manje Studio 7 vanobva vaipa muzinda muZimbabwe. Handiti. Ndo zvavari kukumbirwa iwo kuti gadzirisai. Zvakafanana nezvamakaita imbi, vakagadzirisa. Saka kana vasingazivi ngavakubvunzei, vagadziriseiwo navo. Sekugadzirisa kwamakaita imbi. Ije zvino izvi vananiki mangwana, vakanga vasingadi vachiti Studio 7 ndeMDC. Asi nhasi uno vakuuya kuzotaura pane. Studio 7 vakubvuma kuteerera Studio 7 manje manje vubva voipa muzinda muZimbabwe nekuda kwei kana zvinhu zvinenge zvakaipa zvikagadziriswa zvaunenge uchinzi izvi zvakaipa gadzirisa ukagadzirisa hapana anoramba kuzowirirana nevo.
Mangwanani yakanaka kwamuri vashamari veStudio 7 makadini henyu vana tononoka vande vana jonga kandemire vana Blessing Zulu nevamwe vese. Inini ndiri kunetseka chaizvo kuti Sadhaki chayo chayo iri kuibatei chaizvo zvokwadi kana yakati vafa yaikwanisa kuuya kuzodemonstrata kuti masanctions abviswa asi pose tiri kutambura vana veZimbabwe haisi kumbotaura kana kudii izvi hurumende iyi yakundikana Sadhaki haigoni kuti igadzirise kana kuti ikurudzire kuti paitwe government of national unity kuti vanhu vawane kurarama kuri zviri nani izvozvi zviri vari kuita gungani vachibudisa mari third time. Mari yacho inongobudiswa haitani kupera basa iro. Kukana vanhu vakundikana vagoni kungobva here.
Vamiriri nevabati veStudio 7 ini ndinofara zvikuru nemashoko akataurwa echokwadi nemurume uyo anonzi Brian Nichols. Baba dai tine vanhu vakadai sevamiriri venyika yedu dai tisiri mumatambudziko ekuti zvipatara zvedu hazvina madhokotera dai tisiri mudambudziko rokuti masoja anobhadhagwa kupfuura madhokta masoja nemapurisa anobhadhagwa kupfuura madhokta izvozvo ndo zvinhu zvinorwadza mateachers haasi kuwana zvikwanisiro pese pese panofamba chii chiri kuitika nekuti Zimbabwe inyika ine talent vana vayo vanogona kushanda vanogona kuita zvinhu asi paripo pari kuvharirwa talent yevanhu nokuti kana nyika isina magetsi isina mvura isina industry isina zvayo kana chimwe chinoyemurika mahuman rights vanhu vachirohwa vachigadzirirwa shamhu ine munyu shamhu ine munyu haichashandi pfuti hadzichashandi nokuti ukaenda kuamerica unopiwa conference ugotaura nemacheya chete ukauya kustadhiyamu unotaura chete nemasecurity nevashomashoma vamunenge mafoseredza mugraund asi vanhu vanoziva chokwadi saka ngatiregei vedu wei kudzvanyirira vanhu nenzira dzatiri kuona idzi.
Team yeStudio 7 maswera sei So ini ndakagara hangu pamba ndikuteerera news. Ndobva nanzwa kuti pa news South Africa have been crowned the 2019 World Cup champions. And news from Zimbabwe. 80 elephants have died because of lack of water. I mean, zvirungu ndishungurudzo ndikana ngogara kuti makusiyana kuma levels zvako but 80 nzou dzinofa nepamusana pekuti dzashaya mvura. Nzou idzi dziri wild here. Kana kuti dzine muridzi anotodzichengeta dzitori mugame park or something like that. Chinonetsa chikoti vanochereredza mvura vauya vadzidirire mvura mumadhamu nzou dzimwe. Kana kuti vachere migodhi, mibhorani, mawindmill kuti nzou dziwane mvura. Sio mhuka inosvika pakufa nekushaya mvura. Utsinye wekuZimbabwe wakanyanya mani. Donzi Raymond riri pano paPort Elizabeth.
Ayo mashoko evatereri veStudio 7 vari kwakasiyana siyana vachitipa pfungwa dzavo. Mashoko ndeavo asina chekuita neStudio 7. Mamwe mameseji enyu hatikwanisi kuaverenga nekuti ane kutukirira vamwe. Tinokumbira mukudzevo vamwe muchitaurawo pfungwa dzenyu makasununguka asi musingatukirire vamwe. Titumirei mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930-13860 ne15460 kHz pashortwave.
Regai timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvemari muAmerica vaSteve Mnuchin vanotarisirwa kukokera musangano pakati pemakurukota anoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika ekuEgypt, Ethiopia neSudan. Musangano uyu uri kuedza kuunza kuwirirana pakati penyika idzi pamusoro pedhamu riri kuvakwa neEthiopia murwizi rweNile. Mauto eUganda nezuro akakanda hutsi hunokachikidza kuvatori venhau pavakange vachiratidzira pamusoro pekushungurudzwa kwavari kuitwa nemapurisa nemauto. Vatori venhau vanosvika makumi mashanu vakange vakaungana pakati peguta reKampala kuti vafore vachienda kumuzinda mukuru wemapurisa kunopereka gwaro rine zvichemo zvavo. Pakasvika mapurisa ndokuvadzinga zvechisimba. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Hurumende yava Donald Trump yazivisa kuti mugore ra2020 America ichabvumidza kupinda munyika vapoteri vasingapfuuri zviuru gumi nezvisere 18,000 kwete zviuru makumi masere nemashanu 85,000 sevakambobvumidzwa munyika mugore rokupedzisira rava Barack Obama. Izvi zvashorwa zvikuru nevanorwira kodzero dzevapoteri nevamwe vezvamatongero enyika. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo vati kutarisa huwandu hwevapoteri hunobvumidzwa kupinda muAmerica kunoita kuti vanhu vasaona mabasa makuru ari kuitwa neAmerica pasi pose ekubatsira avo vanomanikidzwa kutiza misha yavo pamusoro pekurwisana nzara nedzimwe njodzi. vati kubatsira vapoteri nevamwe vari kunetseka kuri kuitwa neAmerica kunotopfuura zviri pamutemo. Hurumende yati ichapa mukana wekutanga kugariswa muAmerica kuzviuru zvishanu zveavo vanotya kana vatiza kushungurudzwa pamusoro pechitendero chavo. America ichatora sevapoteri zviuru zvina zveavo vakabatsira mauto eAmerica muIraq, uye ichatora vapoteri chiuru nemazana mashanu evapoteri vanobva kuEl Salvador, Guatemala neHonduras. Kufamba kwa Paurosi sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Vana mukoti vemuzvipatara nemakiriniki ekanzuro yeHarare vatanga kusaenda kumabasa nezuro muzuro. Zimbabwe Anti-Corruption Commission nezuro yakasunga vaimbova gurukota rezvekutakurwa kwezvunhu vaJoram Gumbo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soko isika tisenda